Vatsigiri ava vabatana nemamwe mapato ari mubata nzao MDC Alliance pamwe nevemachechi vachinamatira vatangirai avo vane nguva vakatsimbirirwa neurwere. Vachitaura pamunamato uyu, sadzigara veMDC mudhorobha reMasvingo vamuranga mwatanyawo vati savaisa mutungamiri wavo muvako waMwari vanotarisira kuti havakundikani pakupora kwake.
Haana kuti sika kuti tikundikane, asi isu pachedu tisinogona kuti tiite kuti tikundikane. Saka panguva ino ndinodeclare kuti hatikundikana, ndinodeclare kuti minamato yedu ichahwikwa. Haleluya. Saka ndingati muchidzimbo mose mauya pano tinokutambirai kupeya vhijio iri pano.
Mumwe wemutungamiri weMDCT amai Agnes Langa vati hakuna kwavanokwanisa kuenda kunotsvaka ruponeso rwemutungamiriri wavo kunze kwekuita musangano wekuvanamatira kuna Nyabenga.
Asi ndoda kutenda chiitiko chakakosha chataungamira, chinova ndochoga, chinotikwanisa, chinotigonesa, chinotisvisa, nokuti hatina rimwe zita kana rimwe inzwi ratingataura pafestivha rino kunze kwokudzokera kuna Mwari musiku wezvinoonekwa nezvisingaonekwi. Ndinoda kutenderana nemi kuti Mwari vatiri kutaura nezvavo ava ndivo vakabva nesu kure murwendo rwakatangwa nomutungamiri wedu Richard Morgan Tsvangirai, vanova ndivo purezidendi wenyika ino. Saka Mwari kana vachinge vatanga basa, shoko ravo rinotiudza kuti havasiri basa panzira vasina kupedzisa rwendo rwavo.
Sachigara weMDCT Veterans Activist Association kana kuti VA vachaona chiminya vati vanovimba kuti minamato yavo ichanzikwa vatangirai voporesa kuti vapedzise basa ravakatanga rekuponesa vana veZimbabwe kubva muutongi hweZANU-PF.
Havasi mucritical condition kani munopaudza zvokuti vamwe vanozoti ana mazonamata asivanyanyisa kugwarira. Tirikungoti isusu ngatikumbane pamwe chete muna Kristu tichinamata tichiisa munyengetero wedu kuitira kuti purezidendi wedu. Terera, terera.
Pastor Philip Mugabe veChekina Divine Ministries vaparidzira vanhu vachiti vasaore mwoyo nekuti Mwari hapana chavanokonewa, ndosaka vayazonamatira vatsvangirai.
Sii chinangwa chedu ndechekuti vanhu vose vakasikwa naMwari vane utano. Saka kana munhu ari tikaona kuti hatina utano hwakanaka, tinomunamatira nekuti nyama tinoda kudzokere padzanga dziri. Sezvo tichida kuti vapinde kumaelections vane utano pamwe chete nevatungamira coalition yavo.
Vachiminya vati vafara zvikuru neuwandu hwevanhu vauya kuzonamatira vatsvangirai vachiti zvinoratidza kuti murume uyu munhu wevanhu uye ruzhinji runotarisa kwaari kuti rwasunungurwe mune zvematongerwo enyika pamwe chete nemukurarama. Svondo rapfuura vatsvangirai vakaitirwa musangano nemunamato wakadai kumashonaland west. Ndakamirira studio 7 muMasvingo, ndini Gandhi Maramba.